veruzhinji vari kuratidza kurwadzikana, vari kuti mari yakawandisa 250 dollars kuti vapassport muSouth Africa muno, vari kuti mari yakawanda zvikuru, nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relist riri kutanga nhasi musi wa29, vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti ha government yedu inenge iri kutitsika pasi petsoka, iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe.
Asi tichiona mutengo uyu, mufundisi Moyo, nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe, amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya, ipapo zvinhu zviri raiti, tingati zvakanaka, asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo, nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzima 170. Asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba, inogona kuwanda kana kupfuuridza, asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana. Vatido chiri zvakadero kupa kufamba, government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku, ingoitawo price dziri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno, musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozwa kuti kana munhu akanga atora passport iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuborder kuti inodhindwa, zvinofamba sei?
Ya, iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri, idambudziko hombe, nokuti vanhu vakawanda hongu mapassport angatogwa muno, vanhu kana achinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondokolekta kuembassy, unofanira kuti zveuzoenda kuborder wondotsvaga mazuva, uri kana iwe isina mazuva ka unoonekwa sekuti uri munhu wakapinda munosedzwa mutemo. Zvinonakira avo vane mapanic.
Saka imiwo sevana veZimbabwe vari muSouth Africa, mune matanho amuchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
Matanho mazhinji, nokuti vanhu vari kuchema nazvo pasocial media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti tiona, nokuti kuchema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu veZimbabwe vari kuchema vakawanda, kututira kwati kutoita ukoko ndo kumwe kwacho kuti government kana ichinge yakateerera igone kuderedzawo mugove, mari ive shoma, nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari. Vari kutambura zvikuru vana veZimbabwe vakawanda vazhinji, vanofamba vachiita zvekutengesa vachiita zvakasiyana siyana, mari yacho ndiyo kutamburira.